mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 9/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeguta reHarare inoshorwa pamusoro pekuparadza zvirimwa zvinotorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti upfumi hweZimbabwe huchatsikira zvakanyanya gore rino. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesera mumigwagwa pamwe nevamwe vagari vemuHarare vari kunyunyuta nedanho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeHarare nezuro rekuparadza zvirimwa zvakatorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vakakashamadzwa zvikuru nedanho rekanzuro iri. Vawadzai vanoti kanzuro yaifanirwa kungobhadharisa vanhu ava mari dzemafaindi yovadzosera zvitengeswa zvavo sezvo vari kuedza kuriritirawo mhuri dzavo. Kanzuro yakazivisa nezuro kuti yakatanga kunorasa zvirimwa zvinosanganisira mbatatisi, matomati, hanyanisi nemanhanga zvakatorerwa vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Ngatinzwei vawadzai muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvi zvinongotitaridza kuti vanhu havana mwoyo. Mukoma Jonga, mukatarisa kuoma kwakaita zvinhu munyika, kushinaira kuri kuita vabereki, kushinaira kuri kuita vechidiki kuti vawane raramo. Imari dzavo dzavanenge vashandisa, nguva dzavo, energy yavo yavanenge vashandisa kuti vawane zvinhu zvisishandwa izvezvizvi zvongotorwa zvoiswa mumabhini chaizvozvo izvo zvichindoraswa. Zvinoita kupaya kupaya chaiko chaiko pamwoyo yedu, kurwadziwa rwadziwa kushaya kuti mutungamiri wakaita sei watinawo usingabvire tsitsi vanhu vari kutambura. Zvinhu izvi hazvingouye kuti unongokumuka wavanawo matomato ako, mapotatoes ako, macucumber ako. Zvinhu zvavanenge watoshandira wasevha mari kuti ukwanise kutengesa, uri kwanise kuraramisa mhuri yako. Ndendo zvinhu zvinongotorwa zvondoraswa like that. Zvinorwadza chose.
Ndekekutanga here kuti kanzuro inge ichirasa zvinenge zvatorwa mumigwagwa, kana ndo zvagara zvichingoitwa makore ese?
Chinotishamisa panhau iyi ndechekuti tine vamembers edu akawanda ari kuchema kuti zvinhu zvavo zvakatorwa, ende vakushaya kuti votresa sei kuti vandokwanisa kuwana zvinhu zvavo. Matauriro anoita mitemo yemabylaws inoti kana munhu akatorwa zvinhu seizvo zviyazvi une faindi yaanonzi bhadhara, zvinhu zvake zvodzoswa. Saka chirikutishamisa ndechekuti sei pasina information iyo yekunzi vanhu vanzi zvinhu zvei zvakatorwa nekuti uri kutengesera pasingabvumirwi zviri pakadai pakadai undobhadhara mari yacho yefaini ukwanise kutora zvinhu zvako. Hatina information iyoyo. Yes, zvinhu zvinonzi zvinoraswa kana zvashata, asi kana ukatarisa vhidhiyo yatiritaura nezvayo yataona yaiswa pazvivhitivhiti zvepafacebook zvinotaridza kuti zvinhu zvisina kutomboshata. Mapotatoes atotaridza kutoti achiri fresh angotorwa otoendesa ipapo otondoraswa. Saka hatitarisiri kuti zvinge zvachiitwa nenzira yakadaro.
Kanzuro riri kuchemawo kuti nyaya yekutengeswa kwechikafu mumigwagwa ndezvimwe zvezvinhu zvingadai zviri kuparadzira zvirwere zvemanyoka.
Aiwazve, ivo vakuru vekanzuro ndivo vanotarisirwa kugadzira pekutengesa pakatsarukana. Vanhu ngavave nemwoyo wokubatsira vanhu vari kutambura munyika. Vanhu vari kutiraya kurarama. Vanhu vati aiwa, hatiri kuita mbavha, hatiri kuita makororo, taakupinda mustreet kuti tishandise mhuri dzedu. Zvinhu zviya ndo zvakutorwa zvichiraswa like that. Aiwa, tinoti pane dzimwe nzira dzinokwanisa kuitwa kuti zvinhu zvigadzisike. Tinozviziva kuti yesu wanangona chitengisira pasinga bumiri asiti uri maitiro azvo zvinoitwa izvi handifungi kuti ndizvo tinopokana nazvo.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vakafano bata chigaro chemutauriri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vanoti kanzuru yavo yakatura danho iri senzira yekudzivirira vanhu kungotengesera pese pese uyewo kuti havana kuzvigovera kuvanhu kuti vadye senzira yekudzivirira kupararira kwezvirwere zvinogona kuve zviri muchikafu ichi.
Kanzuru inogara ichiudza mavhenda kana kuti ivo vanotengesa mapavement yavo kuti izvozvo hazviti pamurawo, vanofanira kuita zvinoitawo vamwe kumbare, especially vavo vanotengesa mubhatata mapotatos, vanofanira kunge vachienda kumusika mukuru kumbare asi ivo havadi kubhadhara. Saka vanouya vachitengesa kurufaro, ndofunga mazuva apera aya makazwa zvinzi FIFA iri kuti hatina nharaunda dzebhora dzinokwanisa kunge dzitambirwa bhora, ndo vanhu vamwe vacho vanokonzera izvozvo zvavanenge vachitengesa mapotatos parufaro stadium. Saka sekanzuru isusu kana chiri chikafu tinotora topwanya kuitira utano hwevanhu, hatizivi kuti zvinhu zviri contaminated here kana kuti hazvisi, hatina zvinhu zvatinokwanisa kuita nechikafu. Tinenge toda kuti vanhu vange vachitedzerawo mabailos vedu kuti vasavanike vachiwanikwa netsaona dzakadai dzekurasikirwa nemari.
Ko, hapana here mukana wekuti vanenge vatorerwa zvinhu vasungwa vachitengesera pasiri ipo vabvise mari dzefaindi vodzoserwa zvinhu zvavo?
Zvefaindi izvi zvinoitwa hazvo asi takaona kuti faindi idzi vanhu vanenge vakutozvijairira, saka varoramba vachingodzoka. Zvatiri kurambidza ndozvavanongogara vachingoita zvakare. Saka tikambovatorera vakawanzwa kumborwadziwawo kwazvo, I think vanobva varegerawo kuita zvisiri pamutemo vouyawo kumusika kune vamweko.
Hakuna here masangano anogona kuzopiwa serubatsiro nekanzuro zvinenge zvatorwa izvi pane kuzviparadza?
Idzodzo ipfungwa dzakanaka chaizvo, but sekanzuro hatina mutemo inotipawo mukana wekunge tichidaro, ende tinochengetedzawo utano hwevanhu. Saka hatiwanikwe tichinge tichipa vanhu zvinhu sechikafu chinogona kunge chingori contaminated, vanozoti kanzuru futi ndiwo yatipa zvinhu zvatiurayisa. Saka sekanzuru tinoona zvakakodzera kuti tichinge tichipwanya zvinhu zvakadaro sechikafu.
Asi muri kuona danho irori riri kuita here kuti vanhu vange vachizobuda mumigwagwa umwe vange vachimbotengesera?
Apa ndo pekutanga pataita kunge tichidaro, saka tinenge tichizongotezerawo kuti tarisawo kuti zvashanda here kana kuti hazvina, tinenge tichievaluatawo action yedu yataita, because vanhu tanga tichimbovaregerera tichivabhadharisa mafaini pakadaro. Saka apa ndo patichange tichiona kuti zvichafamba sei pamberi apo.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti upfumi hweZimbabwe huchadzikira zvakanyanya gore rino nekuda kwekushayikwa kwezvinhu zvakaita semagetsi, mvura, mari yekunze nezvimwe. Asi vanoti zviri kutaurwa nerimwe sangano rinoona nezveupfumi kuBritain reEconomic Intelligence Unit zvekuti upfumi hunogona kuderera nezvikamu gumi nezvitatu kubva muzana kana kuti -13%, uye zviri kutaurwa nehurumende zvekuti huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana igudzira mukanwa. IMF inoti upfumi uhu huchaderera nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti -7.1%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBoroma.
Tikatarisa mativi ese ari maviri, tingangoti mativi ari kupesana, atingati muchirungu maextremes. The first side rehurumende rekuti upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kana kuti 3%, tichitarisa nezvakaitika gore ra2019. Hapana mukana iwoyo, nenyaya yekuti tinotarisa zvinhu zvakaita kunge kushomeka kwemagetsi, totarisawo zvinhu zvakaita kunge kushota kwemari yekunze inonzi foreign currency, totarisisa zviri kubuda maindustry medu yatinoti production, totarisa zvemakwiriro ari kuita zvinhu, mitengo yezvinhu inonzi inflation. Zvinhu zvese izvozvo ndo zviri kuita kuti upfumi hwenyika yemunomu hunge husingafambi mune zvakanaka. Saka takatarisa 2020 tingangoti tiri kuramba tichingoona zvinhu izvozvo zvinoitete, because hapana tagadziriswa. Saka kuti 3% iyoyo inge ichisvikika, hapana masvikiro atokwanisa kupaita kusatoti zvinhu izvozvo zvinge zvagadziriswa.
Munono sei zviri kutaurwa neve intelligence unit ava kuti upfumi hwenyika unotokwanisa kuderera nezvikamu gumi nezvitatu kubvamuzana kana kuti 13%.
Rimwe divi ratorwa neve intelligence unit avo rinogona kunge riri ratingati riri the extreme or rinopikisa rehurumende, but dambudziko ratiinaro muno munyika nderekuti bazi rinofa kunge richiburitsa mashoko iwayo kana rinofa kunge richiburitsa data reikonomi mamiriro akaita upfumi hwenyika harisi kuburitsa mafiga iwayo nenguva kana tingangoti panopera mwedzi mitatu yega yega. Asi chatinobvumirana nacho ndechekuti upfumi hwenyika huri kutobvikira, unogona kutobvikira ndingangoti kubva pazero kunosvika around kuma 8% ikokoko, but kunosvika pa 13% it could be an extreme figure.
Asika iyo hurumende iri kuti iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvakati wandei wandei kudyidzana nedzimwe nyika kutanga zvechirongwa cheTNF chaichi nezvimwe zvakadaro kuti pashandiswe simba rezuva mukuwandira vanhu magetsi kana kuti solar energy.
Chimusiyano uripo ndepe kutaura nepakuzoita manje muzviito apapo sepamagetsi nau hombe yatati inaendee kuti tine zvikweresi kune vanoti pamagetsi kusanganisira inonzi Eskom kusouth Africa then kwoita inonzi Electrokaura Basa yekumozambique. Zvikwereti izvozvo hatisati tazvibhadhara. Then tochipinda panyaya yekuti isusu vacho tinokwanisa here kuti tiunganidze mari yekunze inodiwa kuti tiunze magetsi anokwana kuti ashande munyika inoi. Mari yachona hatina pari zvinoizvi. Then tochitarisa nyaya yekuti Kariba power station yanga ichitipa magetsi akawanda yanga ichitosvika ndingangoti over 1000 megawatts. Pari zvino izvi mvura nemamirira yakaita nenzara iriko nekusana kwemvura malevels emvura arimo mudhamu ari pasi, saka hapana chatichachinja panyaya ichi yekuwana kwemagetsi. Then tochitarisawo payama muchitaura nyemagetsi anobva kuzuva kana kuti yatinoti solar energy kana renewable energy. Tichiri nedambudziko zvikuru panyaya yatingati yekuwanikwa kwemari nemaprivate players angangoda kuva anoda kuti apinde pakuunza energy nenzira iyoyo. Saka hapana chatichachinja pane zvinhu zvekutaurwa nehurumende nezviri kuitika munyika, hapana chatichachinja. Anongona kunge achingori mashoko asi hatisati zvavapo paground.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News, bato reZANU-PF rinoshora zvakasimba Zimbabwe Council of Churches mushure mesangano remakereke iri rayambira hurumende kuti matambudziko akatarisana nenyika anogona kukonzera mhirizhonga gore rino. MuNewsday, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project rinokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nechikafu isingasarudzi kuti vanotsigira bato ripi. MuChronicle, paramende inonzi iri kuongorora kuti zvikwata zvevanhu vanonzi mashurugwi zvakatanga sei uye zvinoshanda sei. MuChronicle mekare, kanzuru yeguta reBulawayo inonzi yatangidza kugova mvura neungwaru sezvo madhamu emvura asara nemvura iri pazvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35%. Herald rinoti masoja gumi neumwe vakakuvara mushure mekudubuka kwebhazi remauto padyo nekuwadzana 6 nezuro. Yasvikazve nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinodza zvangu murivo nemapoteto. Ndinodza zvangu murivo nemapoteto. Vakomana tingatiwo kutonga here ukoko. Wadero kuti kwai ndoenda kulive. Unotungamira anuchidero. Wototi kwai wauri pabasa. kupiko imewana jonga wana mkoma jonga na nawande muka kona kuplea changu nasi aa mola mrivone mapotele
mangwana na mangwana wa shamara yesu deserve nikati kutende ni basa gura mwita ninyaya yangu ripana mna angagwa wanda wa mtuachini buwa haruda kwenye takundo zorora wana no zorora chisha wakati itira chisha wakati kwa inazindo zorora chisha wakati itamu nyika zimbawa ya tini chinobatika chinotisivati muna ande wano zorora hapana cha anachimuchu tatingata warozwa mna angagwa cha wakati itamu nyika edu wana no zorora chisha wada no zorora chisha wana no zorora wakanga ashanda nguwai hapana tarukumbo shanda kana gawani dawa shungu inda za chose iyo mrumi wachile kakutzoka chadini zvake munangarwa izvo kajingwe na vajose mosha anogarira tichigara zvajose koko kulive pana
makadi pa studio 7 apo nepenyu inofarirwa nevanhu vazhinji nepenyu inotiudza zvinoitika mukati menyika yeZimbabwe ini ndiretwa pan ndiri muno mumidhudhu kumsouth africa tinotenda chaizvo nechirongwa chemunotipakurira icho asi ndandichikumbirawo kuti hurumende yeZimbabwe iyo Emerson Dambudzo Mnangagwa naChamisa Deni vagara pasi vataurirana nyika yaone kufamba ichienderera mberi kwete zvaari kuita izvo madzana mbwanana vakauraya vana veZimbabwe vanozovhotirwa nemaelections anotevera
Pastudio 7 apo vana mukoma tanonoka hwande nevamwe vese vashamarari ndikutoshamisikawo hangu ndichinzwa vezanupiefu vachiti anzi mutungamiriri wezanupiefu aenda kulive sho munhu angeenda kulive asina kushanda here chakashanda chaichai chii chanonzi angeenda kulive nai anonzi munhu angakora hapana kana chakaita kuti urayi hake nyika ndondikandio basa rakatoita chiiterurutu hapasina kana chipenyu munyika nhasi patoa live mvura yakutotanga kutonaya munyika idhiwi handizivi kuti takamboita sei uku nzanzi ari kuchengetedza mari yenyika kusabuda kunze kwenyika tiri kuziziva kuti chii chikuti ari asabude kunze kwenyika inhaya yekuti muzanupiefu munogadzikana saka anotosvika kutoziva kutoti akangobuda chete anotodzoka chimuti chatotorwa saka haasi kuda kutombobuda munyika kuti anoziziva kuti mapindiro akaita zveutsotsi ndozvaari kutya kuti ndini muruti pakimbara
makadi vateereri vestudio 7 uko ana mukoma jonga nanatanonoka wende mofara here uko haindiri pana apa padhandiron apa musouth africa ndinozvivaa zviri kuitika munyika muya hapana wandinoona ari kunatso kuita zvanchaizvo kuvatungamiriri vedu vose ava iye vanga vari vamwe vanhu taingobvisa taingotengesa nyika yacho tongoita miriyon tongozara itizina nyika nokuti hakuna kana mutungamiriri chai chaivo atingatoti wendiye
makadii vastudio 7 ndinokutendai mose vari mustudio 7 vose vanoteerera studio 7 ini ndiri kusouth africa ndinotiwo kwamuri vamunangagwa dai mambotsuduruka masira uyu mwana mudiki vamunangagwa zvokutonga matokonewa chatoti 2019 yaitova nani pana 2020 nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakutouya wese vamunangagwa kana vanhu vachichema pamberi penyu imi motaura kuti idyai mavheji nemapotatos zvinenge zvichireva kuti munotambira zvichemo zvevanhu here kana kuti zvichemo mungoona nezvemhuri yenyu chete vamunangagwa iko zvino vanhu vanorwara muzvipatara madokta haasevenzi maticha pachavhurwa zvikoro achange asingaendi kuchikoro nekuti imi vana venyu vanodzidza kunze saka hamuna basa kana nemunhu please vamunangagwa tinokumbira kuti dai mambotsuduruka pamwe zvingatiitira vonani nekuti vamunangagwa matokonewa makonewa kutonga makonewa ndinorangarira vamugabi vachiti mukaona ndikabva vana vezimbabwe muchavona nhamo zvokwadi nhamo tava kuivona tsvuku yakatsvuka seropa nokuda kwenyu vamunangagwa please tinokumbira mubve hakuna munhu akambokuvhotera henyu makangozviisa
pastudio 7 makadini zvenyu vashamarari vedu vanotipa nyuzi dzinotifadza ini ndinoitwawo Clive Chuma ndiri mueastern cape musouth africa Dangodawo kuti zvangu ndibvunze apo mukoma wande pamusoro pehondo yeAmerica. Hondo yeAmerica yairi kuratidza kuti ingangotanga nenyika yeIrani, kuti kungangodaro kuri ndiko kuda kutigumisira pasi here kuri kuitwa neAmerica uko, sezvo iro Bhaibhiri shoko raMwari richiratidza pachena kuti nemazuva ekupedzisira kuchaita minana yenzira dzakasiyana-siyana. Minana yacho ichiratidza zvekuti takaiona yose, uye pasi rino kunyanzvi dzinodzidza Bhaibheri dzinoti rinonzi richazopera nemoto, richaparadzwa nemoto. Zvino varume ava wakatangana wakabatana kurwisana, hazvizokonzerewo kuti pasi riya riparare here takariwara zvedu? Aiwa isu chatinoda kumbofara pasi rienderere mberi iri. Dai kuri kunzi zvinoita hei, hondo dzinotyisa idzi dai dzambomira wedu wee, ndinotenda zvangu.
Akadii vashamarare veStudio 7, inangu handiti zvepolitics, ndinochikumbira kubvunza kuti ko hatina here bhegidhi rapurezidendi kuva muna Mugabe, nekuti kubva 2017 kusvika 2019 wakatopira hatina kumbonzwa ushinzi bhegidhi remutungamiriri wenyika. Kureva rekuti ivo havana kuzvarwa kana kuti vakanganwa havo mwedzi wavakazvarwa.
Makadi vashamari veStudio 7, ndinonzi Staggart kana Mandari, ndiri paSouth Africa. Ndanditikumbira kukwazisa mhuri yangu iri paZimbabwe pachitungwiza chaMiddo namai vacho nevabereki vangu vari pamhondoro pamubayira nemwana wangu akaenda kuholiday ari ikokoko kumhondoro kwamubayira ikoko Tenzi Divine. Vose mhuri yese kwakana Mandari iri kumhondoro kuchitungwiza nevamwe vari muno muSouth Africa.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri, Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tiudzewo zviri mupfungwa dzenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitaura nezuro vari muWashington DC pamusoro pekurwiswa kwakaitwa mizinda inogara mauto eAmerica kuIraq. Vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti vaTrump vadzikisa hasha kubva pane zvavakange vataura musi warwiswa mizinda iyi, vachiti zvatora maawa makumi maviri nemaviri kuti vaTrump vapindure.
Vati vatangaiona kuti monera vonde kuti iyo Iran haifane kufa yakaita manuclear weapon. Ndo pavatanga napo vachibva vazoti ivo kunyangwe America ine maweapons akawanda, vati hurumende yakashandisa over $2.2 trillion, asi havasi kuda kuti vashandise hondo kudila neIran. Saka vati situation yemamiriro ayaita ekuti Iran iri kuratidza kuti yaita step down ndo zvakanaka.
Pane zvavataura izvi chamaona chakanaka maererano nokupedza kudakurisana kuripoko chii?
Ndaona kunge paita change kubva pane zvavaitaura paTwitter paweekend. Paweekend vaiti ivo Iran ikangoita chero chinhu chidikidiki vachadzosera nehondo yakasimba, asi nhasi vanenge vangu vachiratidza kuti vava nemufungiro mutsva.
Vanga vachishora vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama nenyaya yezvombo izvi zvashandiswa. Munopaona sei?
And ndinona kunge ivo varikugema va Obama asi nauye Iran yakabvira kuna 1979 iyezve ivo va Trump zvavaita zvanga zvisiri necessary kuti vange vachiita saka vanokwanisa kubvira mumwe munhu wese asi muonera angu ndeyekuti ivo ndivo vadena mago
kana makatarisa kujidzikana kwavo kana kuti kweamerica nenyika dzomumiddle east munoona kuti pane hurongwa here hunonyatsooneka pachena kuti vanoda kujidzikana nenyika dzokumiddle east sei
ndinoona sekunzi pekutanga vatrump vanga vasina kunyanyisa kufunga zvakadzama-dzama asi tazoona kuti zvavatorera almost 12 hours kuti vape response saka ndoona kunge vanga vasingatarisire kuti vanhu vekuiran vacharesponda murespondero wavakaita wekuattacker base zvinenge zvavashamisa izvozvo saka kuda tichaona vachitora nzira dzitsva chimwe chandishamisa maybe nevateereri venyu ndechekuti taona kuti havana kublama Iraq saka vanenge vari kuda kuti vave neukama hwakanaka neiraq vakataurawo ivo kuti vanoda ukama hwakanaka nesaudi arabia
ko vanasarwira veamerica vakaita sevana germany vana france vana canada kana kuti nyika dzomunato munoona kuti maonero avari kuita pane zvakaitika izvi anokurudzira america here anofambidzana nezvinodiwa neamerica here usarwira hwavo huchakamira zvakanaka here sokuona kwenyu
tinoona kunge hongu wakamira zvakanaka kusvika president trump vatanga kutukana nedzimwe nyika asi nhasi paspichi yavo varakidza kuti vanoda kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbova vachiti ivo dai vanhu venato vavabatsira kudhila nezviri kuitika kumiddle east asi hatisati anzwa mhinduro dzekuti at least inini handisati ndanzwa kuti dzimwe nyika dzatii pamusoro pezvenyaya iyi
Dr. Chipo Dendere vari parunare kuWellesley College kuMassachusetts neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muIran ari kuongorora chakakonzera kuti ndege yekuUkraine idonhe ichangosimuka panhandare yendege yeTehran ikauraya vanhu vese 196 vakange varimo gurukota reUkraine rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa kuti mundege iyi makange muine vanhu 72 vekuIran 63 vekuCanada kusanganisavo vekuUkraine Sweden, Afghanistan, Germany neBritain. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango pamutevedzero wemutungamiriri weSouth Sudan vaTaban Deng Dai ichivapombera mhosva yokutyora kodzero dzevanhu nekuedza kuvhiringa hurukuro dzekuunza kugadzikana muSouth Sudan. America inoti vaDeng vanoshanda zvine simba mukupesanisa vanhu nekukonzera kufungirana pakati pemativi maviri ari muhurukuro. Freeman achibatsirwa namukoma Macheso ngaibake sezvo nguva yedu yapera regai tipotarisa zvakazviri munhau kanzuro yeHarare inoshorwa zvikuru pamusoro pekuparadza zvirimwa zvinotengeswa nevanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti upfumi hweZimbabwe huchadzikira zvakanyanya gore rino tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wandei ndichiti mosara zvakanaka